Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi. Mufuro nyamafufu 7, 2017. Mutunga miri we MDCT wa Morgan Changirai vano shoropoza mirishonga yakaitika mubato ravo kubulawa yone zuro vachiti kunyangwe hazvo mapurisa ari kuferefeta nezve mirishonga iyi. Bato ravo richaita ongororo yaro uye achawanikwa aine mhosva achatorerwa matano. Vamwe vakuru vakuru mubato reMDCT voronga kubuda mubato iri nekuda kwekusawirirana nedano rakatorwa nebato ravo rekuumba mubatanidzwa weMDC Alliance nemamwe mapato anopikisa nemugovera. The National AIDS Council votsutsumwa nenyaya yekuti vemahotera havachabvumidzwa kupa vanhu vanopinda mahotera makondomu pachena senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana weHIV. Zvichitevera zvichemo zvakapiwa nevanoshanya kubva kunyika dzechitendero chechimuslim. Vagari vekumaruwa emudunhu remasvingo vanonyunyuta nezvavanoti zviri kuitwa nemamwe madzishe ayo vanoti ari kuudza vanhu kuti vanofanirwa kuenda kunonyoresa kuitira kuti vazovhotera ZANU-PF musarudzo dzegore rinouya. Chikwata chekumaruwa emhondorongezi chengezi Platinum Stars chodzokera pamusoro pamakundano eCastle Lager Premier Soccer League mushure mekurova hao maine 2-1 kuLuveve Stadium. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga yakaitika mubato reMDCT kubulawa yone zuro uye kuumbwa kwemubatanidzwa weMDC Alliance nemugovera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire nekudzvanya pakanzi like.